Nyanzvi mnyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvabuda kubva kuZimra zvinongoratidza kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Ko, sei vachiti vanhu vari kupembedza ng'anga neinobata mai?
Ndiri kureva kuti mitengo haina kugadzikana. Ndichireva kuti kubva kuna 2019 kusvika parizvino 2020 mitengo yakakwira ne 9 times. Zvazvo zvatiri kuona kuti inflationwo yakuma 800% ndiwo 9 times. Saka zvabva zvapesana netarget yetransitional stabilization program yaitageta kuti inflation inofanira kunga iri 5% pagore. Saka tinoti kueconomics revenue yabuda apa inonzi inflation gain. Saka mataxi avo anongotaxa mari yakawanda nekuti kutaxa mari neinflation kunoona revenue yakadini yakawanda.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avo vatiwo kusadzikama kwemitengo ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidai.
Saka growth yakakura zhinji inokwanisa kunge iri inokonzerwa neinflation kuti zvinhu zvese kana zvaita inflate macharges anenge achichajwa ipapo anokura 2% for example of a small figure ne 2% of a big figure zvakasiyana in absolute terms. Tikatarisawo kukura ikoko ndiko kukura kuri kuita maprices, ndiko kukura kwanga kuchiita exchange rate kana kuti kudonha kwanga kuchiita zim dollar. Although pari zvino zim dollar raita stable nemaprice tiri kuona kunge aita stable. Saka Zimra yaita zvakanaka kubita target yayo, asiwo ndinofunga kuti kana mari ichinge yavapo zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa muikonomi yedu zvinogona kubva zvagadzirisika. Zvinhu zvakafanana neinfrastructure inoda kugadzirwa, zvichemo zvevashandi vehurumende vanenge vachikumbira mari yakati wande kupfuura yavari vanogona kubatsirwawo nemari iyoyo, nezvikwereti zvenyika. Ndinofunga kuti mari iyoyo inenge yaita surplus, imwe yacho ngaitenge foreign currency inoenda kunobhadhara zvikwereti zvenyika. Kana wekuti vemabhizimisi waitirwawo review nokuti vanobhadhara mutero nekune mamwe mativi wozobhadhara zvakare 2%.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
mari yemutero yadzikira zvikuru kudarika panguva yataishandisa dhora rekuAmerica kubva 2010 kusvika 2018. Zimbabwe yaiwana mari yemutero inodarika 3.6 billion pagore rega rega. Izvi zvaiva zvikamu makumi maviri kubva muzana, inova 20% of GDP. Gore rino mari yaichakwanisa kudarika 2 billion. Zvichireva kuti upfumi hwenyika inova GDP wadzikira zvikuru kusvika pasi pe 10 billion.
Zimra inoti mari yemitero yakawanda yakabva kuvanhuwo zvavo nemari inodarika zvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15.26%, makambani nezvikamu zvinodarika gumi nezvina 14.63%, mari yemitero kana kuti exercise duty zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.17%, nemimwe mitero inobhadharwa. Mumashoko kuvatori venhau sachigaro weZimra amai Josephine Matambo vanoti zvimwe zvakapa kuti vakwanise kuwedzera mari yavakawana kubva kumutero kushandisa ndege dzechizvino zvino kana kuti madrones kumiganhu yenyika kuti vanhu vasapoye nezvinhu. Vakatiwo vakapawo vemabhizimisi chidokwa dokwa chekuti vabhadhare mari dzemitero kana kuti maincentives, uye kuvhurwa kwemakambani mushure mekumbovharwa munguva yekurwisa COVID-19 kwakabatsirawo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, Dini Blessing Zulu.